Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Ma nero akanaka vateereri nguva dzava 7. Tinosangana zvakare manero anasi uri musi wemuvhuro chikumi 3/2019. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Varayiridzi vachitungamirwa nesangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vanotanga kuramwa mabasa nhasi vachigunun'una nemari dzavari kutambiriswa.
Godzorere mari kwavhali yedu yayanga iri pa$500. Kana vato vashayisisa $500 voti $500 nerate iri kweita bank. Sezvo zviri izvo zvakabvumiranwa izvi ivo kana kutaurira ngo dzavo dzehurumende vanotobvumirana kuti makontrakti anga ari emaus ngaachibhadharwa neita bank rate.
Asi hurumende inoti mutemo wayo uri pachena kuti haisi kuzotambirisa vashandi nedhora rekuamerica sezviri kudiwa nevarayiridzi.
Vasandechidzambo vakashayikirwa nababa vavo vanga vane 98 years. Saka takaona kuti zvakakodzera kuti vadzoke kubva kukosafu.
Murayiridzi wemaWarriors vasandechidzambwa vanodzoka kumusha kubva kumakwikwi ekosafa kuSouth Africa kuzochema baba vavo vakashaya nezuro. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichouya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Varayiridzi vachitungamirirwa nesangano rinomirira varayiridzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vatanga kuramwa mabasa nhasi munyika yose vachigunun'una kuti vanoda kuwedzerwa mari dzavari kutambiriswa. Asi vari kuchemawo nerekuti vanofungidzirwa kuti vasori vari kuvatyisidzira. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati kuti tinzwe divi ravo nezvekutyisidzirwa kunonzi kuri kuitwa varayiridzi sezvo nhare mbozha yavo yanga isiri kudayirwa. Varayiridzi vanoti hurumende haisi kuteerera zvichemo zvavari kuipa, nekudaro vachaenderera mberi nekuramwa mabasa uku. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mutungamiri weAtuz vaObert Masaraure.
Kuti hurumende itipe mari yatiri kutambira on average $500 iuye iri maunited states dollars zvayaisirwoita kasi tichitoitawo masavings tichitokwanisa kubhadharawo medical health care tichikwanisa kutotengawo zvimidziyo inobatika. Zvinopatanga zvechezvi mari yedu yabva pa$500 kudzikira kuenda kunana $60. Saka tiri kuti ngaudzorere mari kwavhalue yedu yayanga iri pa$500. Kana vato vashayisisa $500 votipai zvinoenderana nerate iri kweita bank. Sezvo zviri izvo zvakabvumiranwa izvino ivo kana kutaurira ngo dzavo dzehurumende vanotobvumirana kuti makontrakti anga ari emaus ngaachibhadharwa neita bank rate. Saka murayiridzi anofanira kunge achitambira $500. Kana vada kupa maratgs ngavamukalkulatire nerate inenge iriko. Mwedzi uno pamwe tingadai tichitopiwawo iri $4,500. Pamwe tingangoshingirirawo tikachengeta mhuri dzedu tikachengeta. Pakupera kwezuva tisiri kucompaila yedu data rose, asi pamid morning 62% yevarayiridzi ndovanga vari kumabasa kumaruzevhu. Asi vamwe vavo vanga vachitodzokerawo kuZimbabwe mushure mekunge vawana news dzekuti varayiridzi vatiza vasi pabasa. Saka tiri kufara kuti zviri kufamba zvakanaka, asi hurumende iri kuramba ichivhundutsira vanhu state. Vamwe memba dzedu dzimwe nhengo dzedu dzaakutotiza munyika, vamwe vakutonopotera kunana South Africa, kunana Mozambique nekuZambia vachimwenderana nekutize kupota kwavari nenyaya yekuvhundutsirwa kwavari kuitwa nemaspai ehurumende.
Vari kutyisidzirwa vachinzi kudii?
Vari kutyisidzirwa kuti upenyu hwavo chaihwo hunge kugona kuganhurwa nehurumende nestate nenyaya yekuti vari kuparticipata mujob action vachinzi zvei vari kuda kushandiswa nevanhu vematongerwo enyika. Isu tiri kuramba tichingosimbisa kuti nhau yedu haineni zvematongerwo enyika yekuti tinongodawo muhoro unokwana kuti murizeridzi wane chiuviri. Tinongodawo mari zvinongoitawo vashandi vose vanoshandira kungoti isu watoshandira ndiye hurumende yeye. Saka dambudziko riri kuita nderekuti hurumende iri kuzanganisa politics dzavo dzekuda kutorerana masimba nenyaya yechingwa chevana vedu isi nenyaya yekurakwa kwevana vedu.
Mutungamiri wesangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ vaObert Masaraure vachitaura vari parunare muHarare. Hatinokwanisa kubata gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi sezvo gurukota rezvevashandi Dr. Sekai Nzenza vakamboudza Studio 7 kuti vainge vaendesa chikumbiro kuhofisi yavo kuti vagare dare voona kuti vashandi vehurumende vangawedzerwe mari. Asi tabata mutedzeri wegurukota rezvekuburiswa kwemashoko vaEnergy Mutodi avo vaudza Studio 7 kuti hurumende haisi kuzotambirisa vashandi vayo mari nedhora rekuAmerica.
Ya, hurumende ipapo inoda kuti kune vashandi vehurumende vanzwisise kuti tiri munguva yatinoti multiple currency period. Saka mumultiple currency period medu muekonomi yedu munoshanda maUS dollars, munoshanda marand, munoshanda yakataurwa nereserve bank ecurrency inonzi RTGS dollars, kusanganisira nemabond notes. Saka ndo macurrencies ari kushanda iwayo. Saka kana tabva mukushambadzira monetary policy yedu, tinenge tichida kuti titeveze zvatataura monetary policy imomo. Saka monetary policy yedu inotaura kuti RTGS dollar ndiro dollar rinogamuchirwa kumagovernment department hoste, kureva kuti ndiyo mari yatinogamuchira patinenge tapa maservices kune vamwe vanhu, uyezve ndiyo mari yatinopa zvakare vashandi vehurumende kuti vaende nayo semuhoro kudzimba dzavo. Saka izvozvi kana mukatarisa mashops, mukatarisa maservices ose hurumende, zvose zviri kutsvajwa in RTGS dollars. Saka hakuna ka chikonzero chingazokodzera kuti vanhu vashandi vehurumende vati vada kupuwa mari muma-US dollars, nokuti ma-US dollars haisiyo mari yatiri kuena sehurumende. Mari yatiri kuwana sehurumende imari inonzi RTGS dollars, ndeiri kubhadharwa iyoyo. Saka izvi zvokuda kupuwa ma-US dollars nokuda kuti wasvika pachitoro chiri kutengesa nema-US dollars, kana kuti une hama enda kumboenda kusouth africa uda kuchidza ma-US dollars utsvake marand udaro, haisiriyo polisi yehurumende. Asiwo zviri kuitwa nehurumende panguva yatiri inoi.
Asika tiri kuona mamwe makambani ehurumende ari kuti iwo akuda kungoti vanhu vabhadhare madhora ekuamerica chete.
Minister of Finance akajekesa pachena kuti magovernment departments angava madepartments anotoresa vanhu mapassport kana madepartment eagriculture, vose vanga vachicharja maus dollars kana vanga vakuda kupuwa mari yemaus dollars, zvakanzi izvozvo ngava tsvete pasi, nokuti mari inogamuchirwa munyika muno inoshanda kumasivu sevanzi inofanira kushanda kubusiness iRTGS dollar.
Mutedzeri wegurukota rezvekuburitswa kwemashoko vaEnergy Mutodi vachitaura pari parunare muHarare. Sangano rinokweretesa mari nyika dzepasi rino reInternational Monetary Fund kana kuti IMF rinoti Zimbabwe haifaniri kushandisa zvicherwa zvayo sechibatiso kuti iwane zvikwereti zvitsva, sezvo izvi zvichikanganisa ukama hwayo nevamwe vayakakwereta mari kare inosvika mabhiriyoni masere nezviuru mazana masere. Mashoko aya ataurirwa nemiri weIMF muZimbabwe vaJean Leon vachitaura nenhepfenyuro yeReuters. Mashoko aya anouya apo Zimbabwe yakakwereta mari inosvika mamiriyoni mazana mashanu kubva kuAfrican Export Import Bank ichishandisa zviwanikwa zvisati zvacherwa kuGreat Dyke. Governor weReserve Bank of Zimbabwe Dr. John Mangudya vati vange vasingakwanise kutaura neStudio 7 sezvo vanga vari musangano, asi hatina kukwanisa kuzovabata zvakare tisati tauya pamhepo. Mukuzeya nyaya iyi tabata mukuru wesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vari nyanzvi munyaya dzezveupfumi Dr. Godfrey Kanyenze.
Hakazike kutanga IMF ichipa ongororo neyambiro iyoyo, vakambotaura ndinotenda muna 2016 na 2017 maringe ne mari yanga ichikweretwa kubva kuna na China yavanga vachiti ingagone zvakare kuzokanganisa kuzoedza kudyidzana kunozoita Zimbabwe nemapoka akaita seIMF World Bank nokuda kwekuti kana uine zvikwereti hapafanunge paine kusarudza umwe wauno waune mari yake. Saka ukatanga kusarudza kuti umwe otanga kupuhwa zvicherwa zvoiswa panechikwereti cheumumwe zvevamwe zvisina kutariswa zvinenge zvaakutonzwi watoita rusarura hazvibvumirwi izvozvo. Zvakare kana watoita collateralized zvichireva izvo kuti kana wawe kuti wavakupiwa zvikwereti iwe uchiti ndinozozvibhadhara batai apa pane zvicherwa zvichange zvichiuya zvochireva kuti zvicherwa zviapa zvichacherwa zvatobatirana nechikwereti hazvichagoni kubatsira kuumba nyika mari iyoyo haichagoni kuuya zvakare munyika zvotoreva kuti ratova rimwe gomba remunenge matochera nokuda kwekuti muruda mari yacho iko zvino asi matoita dambudziko rokuti mari iyoyo yatobatwa pane chikwereti chamunacho.
Asi chii chaizvo chingaitwe neZimbabwe kuti ikwanise kubhadhara zvikwereti izvi, Dr. Kanyenza?
Hapana nzira yokunzvenga kutaurirana kunofanira kuitwa. Sokuzova kwenyu takambotaurirana paLima tikazotaurirana kuBali. Mutungamiriri wepazi reupfumi hwenyika Professor Mthuli Ncube vakatotaurira gore rapera kuti vachange vachikoshesa chaizvo nyaya iyoyo yokudyidzana nevavaine mari dzavo zvakaita sana IMF. Saka nyaya yokutaurirana ndo chinhu chikuru. Saka tikaedza kunzvenga tichipa vamwe mukana sezviri kuitika iko zvino, vamwe vasina mukana iwoyo, zvinozoita kuti zvinhu zviite manyamanire nerongo.
Mukuru wesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenze, vari parunare muHarare. Vanotengesa michero nezvirimwa mamutare zvinobva kuchimanimani nekuchipinge vave kuchema-chema nekukwira kwaita mitengo yezvinhu sezvo zvirimwa zvizhinji zveko zvakaparadzwa nedutumupengo recyclone Idai. Mutoreri wenhau Loida Moyo anotipanyaya inotevera.
Vanorarama nekutengesa michero vanoti makotopeya, maapples, matomatisi zvakawedzerwa mitengo zvakanyanya sezvo zviri zvishoma panguva ino. Izvi zvakakonzerwa nedambudziko recyclone Idai rakaparadzawo migwagwa yakawanda. Amailine Timurenje mumwe wevanorarama nekutengesa zvirimwa zvinobva kuchimanimani, avo vanoti matomatisi akwira mutengo zvakanyanyisa.
Madomasi akapere kuenda ngemvura, saka kuti tiaone manje harisi kwaona. Saka unaro domasi wautokwidza, saka tikutambudzika zvine madomasi yatina tikutotambudzika. Ndo nhawe tine pabasa redu remusika. Tinomaodha kwaruwaka kukesho ndo tinoodha, asi izvozvizvi mutare ndiyo iri kuhaya maningi kuti mapuraizi akure. Isusu masmall business hatichaonewo mari yekuti tidini tisimudze masandaki acho, akutodhura $90 masandaki. Saka tizodhurisira vanhu manje zvautoshupa. Saka musika wedu usinyatsofamba ba ngenyaya yekuti anhu ari kuti mari yacho yawandisa.
Amai Pamela Kaskai vanoita mabasa ekutengesa vari panhidziwa vanotiwo mabasa avo haazi kuvafambira sevamwe nekuda kwekukwira kwakaita mitengo yemichero.
Izvozvizvi zviro kufamba hazvisi kufamba, tiri kuodha madomasi acho kuda kuti tengwayo haasi kutengwa ba. Ndo chekutanga chichemo chetinacho. Kuda kuzoti hei kuti tichiti anhu ari kubatsirwa pamazuva ano pari kuuya zvezvobatsirano. Sabhuku wedu une anhu akawandisa ari kuma350 ino puri kubatsirwa anhu 55. Saka amwe acho yatodini musika wacho tinoti tichatemba ndo tinoponawo, hakuna chiro, hakuna mari. Madomasi akaenda ngemvura, pandosara acho ari kudhura kutenge ma$90 $100. Saka hatisi kuziva kuti tochidiniwo. Hakuna here mabatsiri amwe angaita? Fanika pana sabhuku wedu isusu oisa umwe sabhuku kuti masabhuku awande.
Mashoko aya atsinirwavo nava Prosper Stole.
Hapana chinongoziva hakutodhuri kudhura. Ndio basi ndinotaura basi zvino zvekudhura asi hazvikwani zvadhura. Hazvisi kugena 100 mugomo unogena. 100 mugomo unogena here 25 30 40 ndeta iguma ndi
amai Susan Mwaika vanoti kunze kwekudhura kwezvinhu pavanoshandira hapava nakiri sekuti vanoshandira pamhene pasina kupfirirwa zvinopa kuti michero yavo ikurumidze kuipa
tengesa kana kuchinaya tonga tichinaiwa nemvura kana kune zuva tonga tichingodini tichipiswa zvenezuva zvinhu zvedu zvinova zvichitopiswa anonga zvakaite matimati anotokasika kushata mabhanana anokasika kudini kushata zvinhu zvizhinji
kunze kwekwamutare dzimwe nzvimbo dzakaita sembare dzinowana michero kubva kuchipinge nechimanimani dziri kusanganawo nedambudziko rekukwira kwemitengo ndakamirira Studio 7 kune dziwa ndini Loida Moyo.
Masangano anorwira kodzero dzevanhu munyika ari kuenderera mberi nekuchema Dr. Rutendo Bonde avakashaya nezuro kuchegutu mushure mekurwara kwenguva yakareba. Sangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights ratumira mashoko enyaradzo kumhuri yavo uye mumasangano aveshanda navo anoti reZimbabwe Doctors for Human Rights neZimbabwe NGO Forum. Dr. Bonde vaitaura zvakanyanya neStudio 7 panyaya dzezveutano vachishanda neZimbabwe Association of Doctors for Human Rights vachirwira kodzero dzevarwere. Ngatimbonzwei mashoko avo.
Nguva ino yekutonhora inguva yekuwanda kwezvirwere zvekukosora. Saka yambiro yatinopa kune vanhu ndeyekuti vabhara mazvikokota vanoti vitamin C inobatsira chaizvo kana munhu achidya vitamin C panguva inoyi. Uyezve vitamin C inowanikwa muzvinhu zvakaita senge maorenji neamwe imwe michero yakangodaro. Uyezve tinoti vanhu vedu vagare vachipota vachivhurawo mahwindo vachiita kuti mweya uyauya nekuti zvirwere zvinotapurirana ne yatinoti droplet infection. Saka makusena aya tofanira kuvhura mahwindo tomboti zvirwere zviyazvo zvichifemwa nevanhu zvichikosorwa nevanhu zuva rese zvombobuda togara tine fresh air padhuze nesu. Ndodzira dzishoma dzinoita kuti zvitinani tisabate zvirwere zvichipfuwa.
Mashoko Dr. Rutendo Bonde vachitaura pano paStudio 7. Mufi ari kutarisirwa kuradzikwa kumarinda eGlen Forest muHarare nemusi wechitatu. Ngatinzweiwo hurukuro yaitwa naMavelous Mhlanganya uye weStudio 7 namuzvare Martha Tolana vanorwira kodzero dzevanorarama nechirwere cheHIV.
Takaziva Dr. Rutendo Bonde avo vatisiya kwenguva yakati rebei vachishanda mune zveutano vachiuya kune masangano akazvimiririra vachibatsira nemaideas nekubatsirana kuti zvinhu zviendeke tinozvifambisa sei. Vaitibatsirawo yatinoti treatment literacy, kuziva nezveutano hwako munhu, health literacy, treatment literacy, kuti kana uri pamishonga kana utano hwako unozvibata sei, kana uri pamishonga unozvibata sei, uye zvakakosherei kuti urambe uchiziva nezveutano hwako munhu kuti uzvichengetedze upenyu hwako.
Kushaya kwaDr. Bonde kunorevei nevamwewo vari mumabasa ekurwisa utachiwana hweHIV AIDS?
Kuenda kwavaita akarasikirwa zvikuru nekuti vaive futi munhu aibatsira. Pataiita zvekunyora maproposal eglobal fund kuti nyika iwane mari, zvisi zvinhu zvinenge zvisingabhadharwi munhu anenge achiita, asi kuti vaiita nerudo, vaiisa nguva yavo nechido chavo. Uye kana une dambudziko raunenge unaro, munhu aikwanisa kusvika even ukati nyange ukati handina mari yekuti ndiuye kusejari ndionekwe, vaigona kukubatsira nemazano ekuti chiita kudai chiita kudai. Munhu uya wekuti zvinorwadza kurasikirwa nemunhu akadaro, asi inenge tingoti inguva inenge yakwana. Tinoshuvira kuti mhuri yavo inyaradzwe naMusiki, uye kuti mwana wavo avasiya nevabereki masista zavo vese vemhuri vanyaradzwe naiye Musiki. Uyezve tinoedza kuti basa ravakatisiyira hatisi takarikanganwa, tinoedza kuti tinge tichisimudzira zvishuviro zvavo zvekuti nyika yeZimbabwe zvinodai zvaita zvakadai pane zveutano nekodzero dzemadzimai nevana.
Muzvare Martha Tolana vachitaura vari parunare muHarare naMavelous Mhlanganya uye weStudio 7. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vari kushanyira kuBritain uko vachingamidzwa nemba yeumambo munyika iyi, uye mutungamiri wehurumende ari kusiya basa amai Theresa May. VaTrump vashanyira muzinda weBuckingham Palace vakatambirwa naPrince Charles nemudzimai wake Camilla Parker Bowles. Asi vaTrump vari kuenderera mberi nekukandirana makobvu namatete nameya wekuLondon vaSadiq Khan, avo varamba kusangana navo nhasi. Muchirongwa chatinotarisa nyaya dzezveutano, sangano rinorwira kodzero dzemhuka reZimbabwe National Society for the Prevention of Cruelty to Animals, kana kuti ZNSPCA, rinoti rinoshamiswa kuona vanhu vane mari vachitadza kubayisa imbwa dzavo nhomba kuitira kuti dzisaite chirwere chechimbwa mupengo. Kiri Mudzamiri anotipa nyaya inotevera.
Nyanzvi inoshanda kuZNSPCA vaChrist Chikadaya vanoti vakashamiswa pavakaenda kuGreston Park muHarare uko kunogara vanowana, asi kwakabuda imbwa mazana matatu dzaiva dzisina kubayiwa nhomba yechimbwa mupengo.
Takashamisika papo tichiona pakauya over 300 dogs kuzobayiswa mahara. Kuti vavuri kunzvimbo dzatinofungidzira kuti vanhu vanenge vatone mari koko vanokwanisa kuenda pana nearest vet wavo vachinobayisa, kana vana chiremba vari padhuze kana pa nearest SPCA kana pagovernment vet kuti vabayise. Handiti hakusi kuti vanhu ivavo vanenge vasina mari, but inonziyo negligence. Vanhu vazhinji kusabayisa kwavari kuita imbwa hakusi kuti vanhu havana mari. Handimungandotaure kuti munhu anoshaya $1 rekuti aende anobayisa imbwa yake kana pagovernment vet, mazvona inonzi negligence. Vanhu vazhinji vane mbwa havana care chai chai, vashoma vanochengeta imbwa. Ne according to masurvey atakaita nekufamba kwatoita mudzimbo, takaona kuti ingori ignorance. Vanhu havasitoda kubai, havadi kubayisa imbwa unless matumbu vaudza. Kanatopata vanyorera atinotiwo mawarning kuti raiti vaccinata imbwa ndo paunozoonawo kuti munhu anozomhanyamhanya kuzoti abayisa.
Vachikadaya vanoti kurapisa munhu arumwa neimbwa ine chimbwa mupengo kunoshevedza mari yakawandisa kudarika mari shomanani inobhadharwa kubayisa imbwa nhomba yokudzivirira chirwere ichi.
Kazhinji kacho tinozoona vanhu vakuita madambudziko ekuti munhu paanenge arumwa nembwa paipai aenda kuchipatara manje. Mari dzinozotaurwa ikoko kumakurana chiremba ikoko kozi munhu anofanira kubayiwa within 72 hours. Vamwe vanotaura kuti $60 for injection, apo ndingodobaiwa mainjection wayo ari kana 4, that's about $240, of which iwewe kungotorawo imbwa yako voendesa panearest chiremba kana pagovernment vet ipapo hazvimbopfuuri kana $10. Kugovernment vet chako chako vanotobhadharisa dollar chairo chairo for a rabies jab, inova iyo inozokava gore rese.
Vachikadaya vanoti vakafara zvikuru kunzwa chirongwa cheutano chakataura nezvechimbwa mupengo vhiki yapfuura panepfenyuro yeStudio 7, vakati nyaya iyi inofanira kunzwikwa kumativi ese eZimbabwe nokuti chirwere ichi chinonetsa kurapa.
Pachirongwa chakatifadza zvikuru chatakanzwa kubva Studio 7 chitaura nezvechirwere chechimbwa mupengo.
Vachikadaya vanoti ibasa remakanzuru ese emuZimbabwe kuti atenderere achiongorora kuti vanhu vari kutevedzera mitemo yavo yezvinodiwa kuitwa panyaya yekuchengeta imbwa.
Pamutemo chepo chaipo basa rekutenderera pachitariswa zvese izvozvo kuti mbwa dziri apa dzingani uyezve mbwa dziri kufamba mastreets zvoitwa sei, ibasa recity council.
Vachikadaya vanoti vanogara vachifonerwa nevanhu vachinzi vauye kuzotora imbwa dzinongofamba famba pese, asi harisi basa reZNSPCA.
Mandate iyi inei yemakanzuru kuti vange vachiita basa iroro rekutenderera mayadhi vachibvisa totio mastray dogs. Tinogara zuva nezuva tichinzwa matingofonerwa nemunhu ari kana Highfield, ndaonai mbwa dziri kungofamba murod dziri kudai. Toedza kuvazivisa kuti no, harisi basa redu isusu seSPCA kunge tichimhanya tinotora imbwa dzichizvibvisa, asi ibasa rekanzuru.
Sangano reZNSPCA rinoti rinonyanya kushanyira nzvimbo dzinogara vanhu vakawanda richinobaya imbwa nhomba dzechimbwa mupengo zviri pachena.
Tiri kuedza kubatsirawo nepatinokwanisawo through kuita atinoti mafree rabies outreaches munzvimbo dzakasiyana siyana dzakaita sana Epworth, Chitungwiza, Heathcliff. Tiri kuenda ikoko tichinobaya imbwa ende tuto kachikamazwa tichiona kuti imbwa dzatikuwana ikoko tikuwana more than 500 kana kuti sekwa kwatakapesera kuenda ku Redcliffe there were more than 500 dogs dzakasina kuvaccinatewa.
Vachikada yavanokurudzirawo vagari vemumaguta kuti vabvisise imbwa dzavo zvibereko kuitira kuti dzisaita vana nokuti hazvibvumirwe uye vazhinji havazokwanisi kupa imbwa idzi zvokudya zvakakwana nekuzobhadhara kubaisa nhomba dzechimbwa mupengo. Nyanzvi yezvirwere zvinotapuriranwa mubazi reutano Dr. Posha Manangazira vanoti mutemo wePublic Health Act unosungira maguta ose kuti tevedzere zvakatarwa maererano nehuwandu hwembwa hunofanirwa kuchengetwa paimba yoga yoga. Mutauriri wekanzuru yeHarare vaMichael Chideme vanoti vachazopa mhinduro yavo vambotanga vagara pasi vachitaura nachiremba wekanzuro yeguta ravo. Asi meya weguta reHarare vaHerbert Gomba vakavimbisa kuongorora nyaya iyi, asi vakati kubaiswa kwembwa nhomba dzekudzivirira chimbwa mupengo ibasa remunhu wese anenge aine mbwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kiri Mudzamiri.
Munau dzemitambo, murairidzi wechikwata chenhabvu cheMawarriors Sunday Chidzambwa adzoka kumusha kuzochema baba vake vakashaya nezuro, achisiya vatedzeri vake vachirairidza kumakwikwi ekosafa ari kutambirwa kuSouth Africa. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Chekwata chenyika cheMawarriors chiri kupinda munhandare yeMoses Mabhida Stadium nechitatu kusangana neZambia masemifinari ekosafa cup chisina murairidzi wacho Sunday Chidzambwa. Mutungamiri weZifa vaFelton Kamambo vanotisangano ravo raona zvakakodzera kuti murairidzi wechikwata ichi mofu ambopiwa mukana wekuchema baba vake avo vakashaya mushure mekurwara kwenguva refu.
VaSunday Chidzambwa vakashayikirwa nababa vavo vanga vane 98 years, saka takaona kuti zvakakodzera kuti vadzoke kubva kukosafa vouya vochema baba vavo. Then musi wa6 vanozobva muHarare vakuenda kuJoburg vonosangana netimu inenge ichibva kuDurban ichienda kuNigeria vozofamba pamwe chete vakunogadzira kuenda kuAfcon.
Vakamambo vanopindura kuti achange achirairidza chikwata ichi Chidzambwa asipo ndiani?
Kuchasara kuna Raman Gumbo ari in charge vachibatsirana na Lloyd Mutas. Ndo vachasara vachipedzisa magames asara kukosafa. Kana taita rombo rakanaka rekuti tazokwanisa kusvika kumafinals, timu inenge yasara mamwe maplayers achadzoka kuno kumusha kuZimbabwe. Vanenge vakwanisa kupinda mufinals 23 timu yedu vachazoteera vonobatana neimwe timu inenge iri kuNigeria. Then tozobva kuNigeria musi wa10 taakuenda kuEgypt.
Zimbabwe yakapinda masemifinals mushure mekurova Comoros 2-0, Zambia ichisvikawo masemifinals umu mushure mekurova Malawi nemapenareti. Mune mumwe mutambo wemasemifinals, Lesotho iri kutamba neBotswana musi mumwe chetewo. Zimbabwe iri kuda kutora mukombe uyu kechinomwe uyezve kwemakore matatu akateverana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, Michael Kariati.
Vatereri, musakanganwe kuti muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM nhasi tiri kutarisa kuramwa mabasa kuri kuitwa nevairairidzi uye mamiriro akaita zvinhu munyika. Kana muchida kupinda muchirongwa chedu ichi kana kutumirawo mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930-7270 ne9885 shortwave. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Varayiridzi vachitungamirwa nesangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vanoramwa mabasa vachigunun'una nemari dzavari kutambiriswa vachiti vanoda madhora ekuAmerica. IMF yoyambira Zimbabwe kuti irege kushandisa zvicherwa semari yechibatiso pazvikwereti zvairi kutora, sezvo zvichapa kuti itatarige kuwana imwe mari mune ramangwana. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu, ndokusiyai mina Standekile Muhlanga munhau dzeIsindebele.
Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomvulo omhla ka 3 kuNkwenkwezi 2019. Ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje, inhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ithi iningi lamalunga ayo likhalele umsebenzi kusukela namhla kusiya ngolwesithathu befuna ukuholiswa ngedola leMelika. Inhlanganiso yabachola amabele e-Grain Millers Association yethule umbiko othi intengo yempopu leflower izakhwela kulandela ukungami kuhle kwesisindo semali yohlobo lwe-bond. Udubo lokusilela kwemali emabhanga ikakhulu idola leMelika, ukuqansa njalo nje kwentengo yempahla okudlala amafutha ezimoto kuqhubekela phambili ngamandla elizweni. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuona lo msakazo. Inhlanganiso yababalisi bemaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ithi iningi lamalunga ayo likhalele umsebenzi kusukela namhla kusiya ngolwesithathu ngoba lifuna ukuholiswa ngedola leMelika kanye lokuthi kugcwaliswe ezinye izikhalazo. Inhlanganiso le iqoqe lokho kutshengisela njalo ithi kulezinye inhlanganiso labanye ababalisi abayixhasayo. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba sixoxe loMnumzana Fortune Jamela, isiphathamandla esibona ngobudlelwano lamanye amazwe kunhlanganiso le.
Kutshengisela ke kwenhlanganiso ye-ARTUZ namhlanje ke singathi kube yimpumela enkulu ngoba ke kunje sibona ababalisi abangenza bona i-38% bengahambanga emsebenzini, kwathi ke yona i-62% kwababalisi abahambileyo emsebenzini. Kodwa ke ngokuhamba kwelanga besibona ke kusiba lo lenguquko ke lokuthintwa ngabanye ke ababalisi bebuzisisa ke ukuthi ke bengabe labo belungelwe ukuthi bengenele kulokhu kutshengisela loba nje ezabo inhlanganiso zingabatshelanga ukuthi batshengisele. Lokho ke kutshengisa ukuthi ke ababalisi ke sebe lokubambana njalo sikhangelele ukuthi inani leli lingakhuphuka njengoba kutshengisela lokhu kuqhubeka amalangeni amabili lawo azayo. Batshengisa njalo lokudana kakhulu ukuthi ezinye ke inhlanganiso zababalisi asisazange ke zibambisane lale inhlanganiso ukuthi ke kutshengiselwe.
Ungasichasisela ngalokho?
Thola ukuthi kulezinye inhlanganiso ezingahambisani lokutshengisela lokhu esikwenzayo. Ubone ubana uhulumende ke uyakwenza ukuthi adale ke ezinye inhlanganiso noma nje singekho abakugcina bekubiza ke ngesilungu ngathi ama briefcase organization, lawo ke asesuka azame ke ukuthi aphambanise lokhu kutshengisela kwababalisi loba nje bona bengasi inhlanganiso ezilaba abalisi enhlizweni. Ngoba nxa sesithi siyakubona ke lokho, zikhona ke ezinye inhlanganiso esezihamba ke zitshela abantu ukuthi hayi inhlanganiso le ingathi iyangenela kwezombangazwe. Kodwa ke kulusizi ngoba ke ngoba nje izikhalazo zababalisi ezingangenelani lezombusazwe. Sikhuluma ngeholo likambalisi elingaseyilo lutho nxa sithi siyaqathanisa le dola leMelika ngalesi sikhathi. Nxa sikhangela ke le ntengo zezinto ke lapha ezitolo zikhwela njalo nje olutho oluthengwe izolo lungenye intengo namhlanje itshintshile ke leyo ntengo, okutshengisa ukuthi ke kusiyaphela yona nje nale nyanga. Hayi intengo ziyabe sezikhatshana kakhulu okokuthi umbalisi yena nje yedwa sekusiba nzima ukuthi aphile le muli yakhe, okutshengisa ukuthi ke uhulumende akasasinakekeli. Lalabo ke abamaphephandaba labemsakazo ababhala kubi ngale inhlanganiso, hayi ke hayi bazathi ukusixolela kancane bagwinyile itshe ngoba thina hayi asibuyele emuva ngalokho esikwenzayo.
Lo ngumnumzana Fortune Jamela, isiphathamandla esibona ngobudlelwano lamanye amazwe kumanyano we-ARTUZ. sixoxela ekobulawayo.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kHz.
Intengo yempahla ezitolo iqhubeka iqansa. Namuhla abenhlanganiso yabachola amabele iGrain Millers Association bethule umbiko othi intengo yempuphu leflower izakhwezwa kulandela ukungami kuhle kwesisindo semali yohlobo lwebond. Linhlanganiso ithi impuphu yesisindo se-5 kilograms isiza kuba yi-$9.60 ukuthi iflower eyisisindo se-50 kilograms ibe yi-$189.70. Isikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo labathengi e-Consumer Council of Zimbabwe esigabeni seMatabeleland, umnumzana Comfort Muchekeza utshele iStudio 7 ukuthi ngenxa yokukhwela amahlayana kwempahla ezitolo, abathengi kumele beqale bedingisise lapho kuyabe kuthengiswa ngentengo enganeno bengekathengi.
Into yokuqala singafuna ukuthi sitshele uzulu ngokuthi i-social media ayisiyo official channels of communication. Isikhathi esiningi kuyaba le-speculation ku-social media, like last week edlulele lapha kwagcwala information ku-social media sithi fuel siyakhwela from $4.98 to around $8. And into emangalisayo that is namanye ama-service station wayesethola se-imeseji leyana nawo sebeqalisa ukutshintsha ukukhweza intengo efuel. So siyaba-advisor ukuthi i-social media, i-WhatsApp, i-Facebook ayisiyo official means of communication. Bangalaleli konke okuphuma khonokho. Why list iqakathekile ukuthi ibe khona kulezinye izinto ecommunicator kuhle but not always yikho sifuna babe kwazi. Okwesi-two iqiniso intengo yezinto seyikhwelile indawo eziningi uyafika bethinta ama-prices on daily basis. Nga bethenga siyabakhuthaza ukuthi ba-shop around badinge indawo ethengeka kuhle. Then okunye kulama-shops amanye ayathengisa ngerandi, athengisa nge-USA, athengisa ngepula, bathengisa even nge-RTGS. Labo siyabakhuthaza ukuthi nga bethenga badinge ama-prices kuma-currency wonke babone ukuthi i-currency engcono ukuthi bathenge ngayo ngeyiphi bahle basebenzise yona ukuthenga izinto zabo.
Lina njengenhlanganiso lithini ngokukhwezwa lokhu njengoba sizwa kuthiwa le nto ezilungiswa eZimbabwe intengo iyakhwela?
Ezinye intengo ziyakhwela kujustifywa, ezinye ziyakhwela kuphela ukuthi abantu sebefuna ukukhweza ama-price. So yiwo sisitshela abathengi ukuthi nxa bethenga labo bananzelele ukuthi into lezi ezithengayo into enhle lapha abathengisayo kule variety abane-choice yokuthi siyakwanisa ukuthenga ku-shop A, shop B, shop C.
Lo ngumnumzana Comfort Muchekeza, isikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo labathengi e-Consumer Council of Zimbabwe esigabeni seMatabeleland, bekhuluma ecingweni loChris Gande weStudio 7 ekobulawayo. Udubo lokusilela kwemali emabhanga ikakhulu idola leMelika ukuqansa njalo nje kwentengo yempahla ukudlala amafutha ezimota kuqhubekela phambili ngamandla kobulawayo sokuthwalise abantu nzima ilizwe lonke. Abathengisa imali emigwaqweni ngokungekho emthethweni osiphatheleni labo bakhweza intengo yokuthenga idola leMelika. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Indwendwe zezimota ezidinga amafutha ezimota ziqhubekela phambili edolobheni lakobulawayo kuhlangene lendwendwe zokudinga imali emabhanga lapho abantu abaphiwa khona imali yamatshe engaphansi kwekhulu lamadola ngeviki. Umnumzana Mandla Chuma, isakhamuzi sakobulawayo, usola kakhulu ukuba imali itholakala emikambo yensitha ngoba emabhanga ingekho kanye lokuqansa kwentengo yempahla lokudla emavinkilini.
Ngithi ukusilela kwemali emabhanga sokuthwalisa abantu nzima ngoba ekugardeni umchova kufunakala icash yathola ukuthi abantu kabasakwanisa ukuthi bangene khona edorobheni ukuthi bezoyilindela leyo mali. Kuyinto ebuhlungu kakhulu kwezindawo njalo okuthengiswa khona, abanye baya befuna yona icash ngoba bethi into zabekho cash kulama-charges lani. So nxa amabhenki uqobo lawo engalazimali kusho ukuthi abantu bazathwala nzima. Ngithi ukukhwela kwezinto kubuhlungu kakhulu ngoba uyathola ukuthi umuntu nge-$50 uyehla ukuthi agcwalise i-paperback. Kube kanti kudala laphana ibhondi kusayithiwa kuyalingana le-US dollar. I-$50 kwakuyigrosi wawungathengi igrosari yenyanga yonke.
Unkosikazi Sanelisiwe Hadebe laye uhlaba omkhulu umkhosi ngokuqansa kwentengo yempahla lokudla ezitolo kanye lokusilela kwemali.
Hayi, intengo seziqanise kakhulu vele kusathengeki. I-price yempahla vele abantu bayakhala ukuthi abantwana bayagqokani. Konke kuqansile.
Umnumzana Love Momoyo okumsebenzi wokuthengisa amaluba kobulawayo uthi ibhizimusi idonsa nzima ngalezi nsuku.
Ukusileka kwemali sokusaffectile sibili kakhulu kazi ngoba vele asisakwazi lokuthi sibambe ngaphi sithini kubusiness ngoba abantu babuya lebhondi. Ibhondi nxa ulemukela usithi uyangena ema-store ezinye alisebenzi. Ibhondi bavuma kuphela ema-supermarket. But when you want ukuthi uyathenga ezinye izinto ibhondi kabasasivumele. So it's like sekufana lokuthi abantu sisebenzele ukudla kuphela ngoba i-supermarkets are the only people abavuma ibhondi. Ungathi uyahamba kuma-hardware uthi athi samende bazobekutshela nge-US dollar. Uthi athi ufuna insimba utshela nge-US dollar. Whatever ufuna ukuthenga bakutshela nge-US dollar. Whereas US dollar ngikhona kasilitholi.
Isimo somnotho simi manzonzo ezweni, amabhanga awalamali, abamavinkili amanengi sebesala ukwamukela imali yohlobo lwebond note bethi bafuna idola leMelika. Uma ungelalo uhlawula okuphethwe kane kumbe kahlanu intengo yedola ngebond osekuchiye abantu bedideke ingqondo. Amafutha ezimota lawo aqhubekela phambili esilela inengi seliphephela emkambo yensitha. Uhulumende uhlala ethembisa ukuba udubo lokusilela kwemali amafutha ezimota lokuqansa kwentengo yempahla kuzalunga, kodwa uZulu uqhubekela phambili ebhekane lendubo lezi. Kusenjalo lamhlanje edolobheni lakobulawayo amapholisa avuke ememezela ekhuthaza abantu ukuba baye emsebenzini lakumabhizimusi abo kungamanga ukuba kuzakuba lokutshengisela into yakuqala edolobheni lakobulawayo ukuba kube lesimemezelo samapholisa ekhuthaza uZulu ukuya emsebenzini. Amapholisa la ebehamba ebhodabhoda ememezela nge-loudspeaker ukuthi abantu benganaki ukutshengisela kokungayi emsebenzini okubizelwa ngabanye. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Live talk lamuhla sikhangela udubo lokuqonga kwentengo yempahla lokudla osokuthwalise abantu nzima ngesikhathi umnotho welizwe wonakala ngamandla. Thumelani text message unombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Yesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Kubikwa kufe abantu abalichumi lantathu namhlanje ekuseni lapho abezomvikela bakwele Sudan bedubule ixuku labantu abaselamaviki betshengisela enzikini yedolobho leKhartoum. Kufe abantu abayisikhombisa engozini yokungqikelana kwemikhumbi eBudapest kwele-Hungary. Abahlengi babikwa belokhu bezama ukuhlenga umkhumbi omncane obuthwele izethekeli emfuleni uDanube ohle wacwila phansi kwamanzi. Abenhlanganiso ephathisa ukubhadalela indleko zezikolo ebantwaneni abaphuma emulini eziswelayo eMopani Foundation bakhala ngokuthi abantwana abangamantombazana balendingeko eziningi ezedlula abangabafana ngakho ke bacela abangaphathisa ukuthi bencede. Unkosazana Nomsane Kevane umqondisi weMopane Foundation utshele uPraxedis Jeremiah weStudio 7 ukuthi amantombazana phezu kwakho konke okumele abe lakho kuyadingeka ukuthi athole uncedo lokuthenga imvunulo yokuthi asebenzise lapho esesikhathini. Bona njengenhlanganiso bathi kuba nzima ukuthola lolu sizo ukuthi lasemulini kube nzima njalo ukuthi bathengelwe imvunulo njengoba impilo isinzima eZimbabwe. Abantu baqala ngokukhangela okungena ethunjini andubana bathengele abantwana abangamantombazana limvunulo yamapads. Asimzweni echasisa ngalolu dubo.
Inhlanganiso yethu ikhangela abantwana abazintandane esikolo abasemakhaya, izikolo ezisemakhaya. Okwesikhathi esile ntandane ezingu-38 zisendaweni ezihlukene eMadebeleni North, le-South laseShurugwe. Esizama ukukwenza kakhulu ukuthi bahlale besesikolo. So siyababhadalela ifees, bathengele ama-uniform, bathengele i-basic stationery like ama-exercise book nama-pen. Ma imali khona sizamele ukuthi sibathengele ama-jersey, but isiqala ngakho ukuthi simake sure ukuthi ifees yabo iyabhadalwa bengaqotshwa esikolo.
Kodwa sizananzelela ukuthi abantwana abangamantombazana bona balodubo olwedlula olwabafana olokuthi nxa sebesesikhathini bazafuna indingeko ezedlula ezabafana.
Inkinga enkulu kakhulu ikakhulu bona abahlala emakhaya njengoba thina sikhangele bona abasemakhaya. Ene naze besike esikhathini babefuna umuntu wesifazana ufuna amaphedzi inyanga zonke. Of which thina as an organization ukuthi sibe sibathengela amaphedzi asikwanisi imali yashoda. So siqala olunye uhlelo ukuthi sibafundise ukwenza amaphedzi ukuthi noma singabathengelanga nazi ngabatholela imandlanyana yesitathu ukuthi baqalise ukuzenzela ngoba amaphezi lana ahlala isikhathi bewasebenzisa. Bayasebenzisa bawawathi bewabeke nawufikayo next month again. Semeso sikhathi leso bayasebenzise for maybe 3 or 4 years.
Seliqaliseke inhlelo lezi ezikolweni ezimbalwa kumbe isikole esisodwa?
So far siyenze kwesisodwa eShurugwe. Ade kufanele ukuthi nge-World Menstruation Day ade kufanele bebe senkaya. Ngebhadi umuntu owethu okwaziyo ofundele ukutrayina akazange aphumelele ukuthi ahambe, so bagcine bengakwenzanga, but bazohamba kule nyanga ezayo ukuthi bayakwenza enkaya ngoba ade besenkaya somakhweleni. Then uma siqeda lapho before umnyaka uphele endaweni ezongu-6 lapho esilezikolo khona bazobe sebehambile baqeda.
Khona vele udubo lolu kumantombazana lukhule okungakanani?
Lukhulu kakhulu, yebo, liyabenza abangaya esikolo ngoba abanye bagcina besebenza isichiba abazidobhayo. Okwakhathesi eZimbabwe abantu bayehluleka ukuthenga into yokudla, so nabehluleka ukuthenga into yokudla ueva abahlala labantwana ukuthi bayithenga ama-sanitary pads isilasi singi vele eyabe ikhona kulisti yezinto ezingafuneka zenziwe ekhaya. So babona abantu okubalulekile ukuthi bathi so umntwana oyintombazana ngikahambe because now sesikhathini khona lapha engahamba engafakanga lutho ikhona ukuthi naso kufika leso sikhathi agcine sengcolile and kuyabe sokusiba lihlazo. Kunzima kakhulu emakhaya, I think kuwesi ngoba labana abantu bayaswela ukuthenga ipen into yedola. So ama-sanitary pads manje angikwazi ukuthi ayemalini kodwa abakwanisi ukwathenga ngoba nxa sikhuluma lazi izikolo bayatsho ukuthi bawujabulele ukuthi nasingakubuya sibafundise at least asozifundise abethu bodwa esibenzayo, sasifundisa abantwana besigaba sonke ukuthi kuyabe even abantu abadala abangakwanisayo ukuhamba ukuyothenga babe sekwanisa ukuthi bazenzele amaphezu ona lawa.
Selithole uncedo nalo ukuthi lisungule lolu hlelo lusabalale endaweni zeMandebeleni?
Asingalitholi uncedo. Khona lokho esikutholayo abantu ababedonisela abantwana sezingabhadali fees kube sokusala okufana okuncane esikusala ngaphandle. Yikho esizama ukuthi senze ngakho ngoba ngabe silitholile uncedo besiya make sure ukuthi within 2 weeks bese siziqedile indawo lezi esifuna ukuzihamba. Kodwa ngakhona ukuthi imali yashoda yikho khonokho ukuthi siyakwenza i-stage ukuthi qala la sime kancane sizame ukuhlanganisa imali omunye ngasithi 200 pounds sikwazi ukudlulela kwenye indawo phambili sike senze futhi.
Ngobani abamele bancedise elicela kiwo?
Sicela emphakathini, mina I believe ukuthi abantwana ngabethu, abantwana ngabesizwe and isizwe sethu sigxile ebantwaneni bomba. abantwana laba nabe ngalakusasa that means iZimbabwe yongayela kusasa ukuthi umntwana azafunde ikhona lokuthi abe lezinto kufanele abe lakho ukuthi abe lepeni lesikole abhadale ifees akwanise ukuthi ahambe egqokile esikolweni abe lezicathulo ahambe evale izibunu la njengabanye abantwana ahambe engadabukelwanga then naye sika khombana nawufika leso sikhathi futhi naye athola amaphepha ukuthi akwanise esikolweni sokuzonke ngoba na umntwana esikhathi in 3 days that means naye ngakwanisi ukuthenga amaphezi every month uluza 3 days esikolo naye siya 5 days that means every month uluza iviki naku siyahlangana nomnyaka inyanga ezingaki zenezo isikhathi esiningi kakhulu so umntwana oluva 5 days every month ama-chances okuthi akhethahle labanye angakanani ancane kakhulu yikho ubegcina abantwana kwesikhathi befeyela or ugcine sekela ngoba uyabe selilove kakhulu esikoleni and khona ukuthi naye lovile naye umntwana wenkazana nawukwazi ukuthi ulova ngesikhathi esiyi-one every time uyabe sekwazi abantu bakwazi ukuthi i-reason yokuthi alove kuyini ikuthi usesikhathini of which ukuya esikhathini into eyimfihlo emntwini wesifazane ukuthi awufuni kuye lo muntu ezokwazi ukuthi kuyenzakala ngaleso sikhathi kuyenzakala vele abakwazi abantu bakwazi kuyenzakala imvelo but ukuthi kwazi ukuthi ngalesikhathi lesi sengikuleso sikhathi leso yikho siyabe singafuni ukuthi kwazakale
lo nkosazana Nomsaneke Vane owenhlanganiso yeMopani Foundation ekhuluma ecingweni lo Praxedis Jeremiah weStudio 7 eseBhilitane. Inhlanganiso yabo dokotela abalwela ilungelo loluntu eZimbabwe Association of Doctors for Human Rights yazise izolo ngemfa yesinye seziphatha amandla sayo uDokotela Rutendo Bonde owake wakhokhela inhlanganiso okwamanje umnumzana Calvin Fambirai utshele iStudio 7 ukuthi uDokotela Bonde ubhobhele edolobheni leChegutu namhlanje ngemva kokugula kwesikhathi esithile. Umnumza ufambirayo uthi njengenhlanganiso balahlekelwe kakhulu ngokubhubha kwa Dr. Bonde njengoba ube ngudokotela obesebenza gadalala enceda izigulane ukuthi zithole usizo okumele ziluthole njengolungelo lazo. Abantu babuthene eChegutu njalo kusasa ngolwesibili kuza kwenziwa umthandazo ukhangelelwe ukubekwa ngolesithathu nxa konke kungahamba kuhle emathuneni awe Glen Forest eHarare. Dr. Bonde uchiya indodana yakhe eyodwa. Umqeqeshi weqembu lenguqu ele Highlanders uMatinda Ndlovu uthi iqembu lelika likadlali ngendlela ayifunayo lanxa selinqobe kabili imidlalo ilandelana emidlalweni yesigaba seCastle Lake Premier Soccer League. Intathe izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu lomdlalo wenguqu le Highlanders likhuphukela ahlala endaweni yesihlanu nxa usuka ngaphansi kwengalani yemiklomelo ngemva kokunqoba elikwenzele ZPC Kariba nge-2 kanyanga ngesonto. Iqembu leBhosa belihlezi endaweni yesithathu nxa usuka ngaphansi kwengalani phambilini kwemidlalo yeviki le-10 kusigaba seCastle Lake Premier Soccer League. Impumelelo yomdlalo wangesonto itsho ukuba iqembu leHighlanders linqobe emidlalweni emibili ilandelana ngemva kokudlala imidlalo eyi-9 lisehluleka ukunqoba. Loba kunjalo umqeqeshi waleli qembu uMatinda Ndlovu uthi abafana bakhe abakadlali ngendlela afuna bedlale ngayo.
I've got a mammoth task ahead of me, which is to try and get these boys to believe.
Ngilomthwalo onzima phambi kwami ukuthi ngenze abafana labo bazikhole bese bedlala ngendlela iqembu leHighlanders elaziwa lidlala ngayo. Yebo kambe abantu bayakujabulela ukuba sesenelisa ukuthola imiklomelo, kodwa ngokubona kwami kuningi okusamele sikulungisise ukuze babe kuzinga esilifunayo.
Phezu kwengalane yemiklomelo kuhlezi iqembu leChicken Inn lona elinqobe leCapes United nge-3-1 ngensonto. Iqembu leChicken Inn lemiklomelo ngama-22 okulinani elilingene leli leqembu leCapes United, kodwa eleChicken Inn lihlezi phezulu ngoba lihlohlwe kalutshwane. Endaweni yesithathu kuleqembu leFC Platinum lona elinqotshwe nge-1 kanyanga leDynamos njalo lile miklomelo ngama amachuma amabili kuti iqembu lechapungu lihleze endaweni yesine lilemiklomelo elichumi lathoba mnembili njalo elibe ngujikilobhanqa 1-1 leqembu le-Tailwane ngensonto. Emsileni wengalane kule qembu lebulawe Chiefs selilemiklomelo emihlanu njalo linqotshwe nge-3-2 ngelenkezi Platinum Stars ngomgqibelo. Endaweni yesibili nxa usuka emsileni kule qembu leyada elilemiklomelo yesithupha njalo elinqotshwe nge-3-0 leManyika Diamonds, kuthi endaweni yesithathu nxa usuka emsileni kule qembu leMshawana Stars lona elichawe nge-2-1 ngele-Triangle. Iqembu le-Rentals lihlezi endaweni yesine nxa usuka emsileni lilemiklomelo yithoba munemunye njalo linqotshwe nge-2-1 ngele-Black Rhinos. Kolunye udaba olumelana lomdlalo wenguqu, iqembu elimela ilizwe leZimbabwe emdlalweni wenguqu elaziwa kakhulu ngegama elithi Warriors lizadibana leqembu elimela ilizwe leZambia kusigaba sesemifinal emncintiswaneni weCOSAFA oqhutshelwa elizweni laseSouth Africa kulezi nsuku. Iqembu laseZimbabwe linqobele Comoros nge-2-0 kusigaba sequarter final, ukuthi eleZambia lichayele eMalawi nge-4-2 ngemva kokuchaywa kwembekwa. Nyakenye iqembu leZimbabwe leleZambia adibane kufinal njalo iqembu leZimbabwe leliphakamise isicoco ngemva kokunqoba kweyinye isemifinal iqembu leBotswana lizahlala lele Lesotho. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Wobanini sikukhuza, wobanini sikukhuza, sithi yekeli msebenzi yakho emibuzo felejini.
Njenga siyamluma isithi isala kutshelwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Inhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ithi iningi lamalunga alo likhalele umsebenzi kusukela namhla kusiya ngolwesithathu njalo ukutshengisela lokho kuyaqhubeka. Inhlanganiso ye Grain Millers Association ethule umbiko othi intengo yempupho leflower isiza khwela kulandela ukungami kuhle kwesisindo semali yehlobo lobond olivalelisayo ngusithandekile mhlanga ngikhona pha eWashington DC. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.